government yedu ya Zimbabwe ili kucharge abantu ma US dollars kuti vaone ma passport avo. Ende chikonzero chacho chiri very simple. Ndicho kuti material inogadzisa ma passports inobva kunze kwenyika. Saka nemaziviro edu tozvati chero munhu oga oga ida kutenga chimwe chinhu ari muZimbabwe achida kutenga chimwe chinhu chaanoda kutenga outside the country chinobhadha pane foreign currency. And foreign currency yatinoshandisa kuZimbabwe iUS dollar. Saka zvinhu zviri simple, but veMDC vane vachikokomwa havo nokuti vanhu vanongogara vachikokomwa chavanoziva kungokokomwa chete. Izvozvo hazvigoni kutitadzisa kuti seZanu PF tirane government yedu. Vanoda mapassport vanobhadhara havo in US vowana mapassport avo, nokuti kana munhu achida passport kureva kuti uda kubuda munyika achida kuinda kune imwe nyika. Hakuna nyika yoga yoga yatoti kukwanisa kubuda muzimba kutipinda inenge isingadi foreign currency. It could be marans, it could be mapula, but pane pachidiwa chi? Pachidiwa foreign currency. Saka koseva nivavo vemdc vasinga kompleni kuti kwatoenda tochajigwe nema US dollar todi kushandisa maZimbabwean dollar. It's the same example.
Zvakanakavo here vacharumbira kuti vanhu vanzi vashandise mari yekunze kuti vawane mapassport ivo vasina mukana wokuiwana?
Chiripo ndechokuti government iri kuita zvakanaka zvikuru. At least chinhu chotoda kuti tione panapa ndechokuti iyo government yedu inotungamirwa naComrade Edi Mnangagwa iri kutombopa vanhu mapassport, which means kuti iri kutoita basa. Otherwise vaide vasingatokwanisi kana kutopa vanhu mapassport acho achiti nokuti hatina chi, hatikwanisi kusosa material inodiwa kugadzikwa mapassport. Saka tinofanira kutovaroverera mavoko vanhu vekumapassport negovernment yedu yeZimbabwe kuti vanotokwanisa havo kudi kuishuwa mapassport. Aiwa, vanoda kuti vaishugwe passport yavo vabude muZimbabwe vaende kune dzimwe nyika kwavanonoshandisa maus dollar, voti kwai toda kuti tiwane passport yacho in Zimbabwean dollar in bond note. Aiwa, izvo mwonawo kana medzi dzacho hadzibalansi. Saka ndinotenda pakuti Zimbabwe government ngairambe ichiita zvairi kuita ichiprojisa mapassports vanhu vachibhadhara nemaus dollar. Chirongwa chakanaka zvikuru.
Saka hurumende ngachibhadharavo zvevanhu nemadhora ekuamerica?
Vanhu kuti vabhadharwe nemaus dollars hazvigoni, nokuti isu maus dollars segovernment tinoashandisa, nokuti zvinhu zvakawanda zvatinoimporta kubva kune dzimwe nyika nokuti hasati tava self-sustained. Patichazokwanisa kuva self-sustained ndopete takukwanisa kudi kubhadharawo kuita zvinhu zvese in Zimbabwean dollar. But as you know, government ichatongoramba ichishandisa foreign currency kuti iutenge zvinhu outside the country because kunoshandiswa foreign currency. Kubhadhara vanhu neforeign currency hakugoni, nokuti vanhu havasi kushanda outside the country. Vanhu vari kushanda munyika yeZimbabwe. Munyika yeZimbabwe mune currency inoshandiswa, national currency yedu bond note ndiyo currency iri kushandiswa. Saka ndo inobhadhara vanhu vanenge vachishanda pai munyika yeZimbabwe. I think ndinofunga kuti ipapo vemdc chero nezvandataura ichi chero vakachinda zvavo kunovata, aiwa vanenge vahwa zvatataura, tatenda.